Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina zvita 3 2020 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bvunzo dzegrade 7 dzotanga kunyorwa nhasi vamwe vana vachinyora voga sezvo vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Bazi rezveutano rinoti mari yarakapiwa mubhajeti yegore rinouya ishoma zvikuru pane iri kudiwa. Makanzura makumi matatu nevashanu vekuchitungwiza vosungwa nemapurisa vachiita musangano. Vezvematongerwo enyika voziya nezvesarudzo dzematunhu dzemadistrict coordinating committee kana kuti DCC muzano PF idzo dziri kutarisirwa kuitwa mukupera kwesvondo rino mukati memashoko ekuti sarudzo idzi hadzisi kufambiswa zvakanaka izvo zviri kuita kuti dzimwe nhengo dzebato dzigunun'une. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu zana negumi nevana kana kuti 114 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro uye vose havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Pavanhu ava Bulawayo ine vanhu makumi manomwe nevatatu vakatapurirwa chirwere ichi ichiteverwa neMatabeleland South ine vanhu gumi nevanomwe. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru gumi nemazana maviri nemakumi mana nevatatu kana kuti 10,243. Vanhu vapora vave zviuru zvisere nemazana matanhatu ane makumi manomwe nemumwe kana kuti 8,671 mushure mekunge vamwe vanhu makumi maviri nevasere vapora nezuro. Vanhu vachiri kurwara vave chiuru nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 1,295. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri mazana maviri nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 277 sezvo pasina munhu akafa mumazuva maviri adarika. Tichiri panyaya iyi bvunzo dzegrade 7 dzatanga kunyorwa nhasi munyika paine vamwe vana vanyora vari pachavo voga nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Chikoro cheSanyati Baptist High School chavharwa kuvashanyi vose mushure mokunge vana vapfumbamwe vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Bazi rezveutano ratumira nyanzvi kuchikoro ichi kunobatsira kuti chirwere chisaramba chichipararira. Izvi zvinotevera kubatwawo kwevamwe vana vanodarika makumi mashanu nevaviri nechirwere ichi paGoromonzi High School neWadlove kuMashonaland East nezuro. Kunyange hazvo hurumende iri kuti haisi kuzovhara zvikoro, vana vazhinji vasiri kunyora mazaminishoni gore rino vave kudzorerwa kudzimba. Taurai Shava anotipa mamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza studio 7 parunhare kuti bvunzo dzegrade 7 dzatanga zvakanaka munyika mose vachiti vadzidzisi vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vange vari pabasa izvo vati zvabatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Vandoro vati vange vasingakwanisi kupa uwandu hwakakwana hwevana ava asi vabvuma kuti kune vamwe vana vanyora vari muzvipatara uye vamwe vari kumba sezvo vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 vachiti muBulawayo mune vana vanosvika vashanu vari kunyora saizvozvo.
Pari zvino hatisi kunyatso kukwanisa kuti tikupei kuti vangani vabatwa nekuti zuva nezuva pane vari kubatwa nechirwere ichi. vamwe vacho maresults acho anenge asati auya saka tikakudza kuti havangani tinenge tisina kunyatso kujekeserai asi tokwanisa kutaurirai futi ndechekuti pazuva nezuva zvakare pane vari kutopora vanga vakabatwa futi nechirwere ichocho.
Asi mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Robert Masaraure vati ongororo yaitwa nesangano ravo inoratidza kuti kutanga kwebvunzo dzegrade 7 nhasi kwasangana nezvimhinganipinyi zvakawanda.
Chikuru chatanyanyoona ndechekuti vana vazhinji vatachitaura navo vanga vachichema-chema chaizvo nenyaya yekuti vava vachiti havana kunge vakaita gadziriro yakakwana yekunyora zvavanyora. Zvitarisirwa nyaya yeinvigilation varayiridzi havana kunge vachiisa efoti avo pavigilation sezvinenge zvichitarisirwa. Panotarisirwa kuti pange paine mainvigilator mairi tatichiona mune vamasekabhezi vachizowanikwa invigilator mumwe chete kunyanya vanhu vemazuva adhimini yezvikoro ndo vava vachinyanyomira-mira zvakanyanya kuinvigilator asi matichawo zvavo anga asina basa zhinji raari kubara anga achibata vazhinji vachiramba kuita basa iri sezvakataurwa nemaunion avo.
Mune imwewo nyaya mukuru wezveutano mudunhu reMatevelin North Dr Munekai Padingani vanoti kusvika pari zvino pave nevana nevadzidzisi vanosvika zana nemakumi masere nevashanu kana kuti 185 vabatwa nechirwere checovid-19 pachikoro chejohn tallack kusvika pari zvino. Dr Padingani vati vana vepachikoro ichi vasina kubatwa nechirwere ichi uye vasiri kunyora bvunzo vakatanga kuzarirwa kumba kutanga nemusi wechipiri. Mumwe mubereki ane mwana pachikoro ichi ataura nestudio 7 uyo watisingakwanise kudoma nezita senzira yekuchengetedza mwana wake abvuma kuti vana vakatanga kudzokera kumba. Mubereki uyu ati kunyange hazvo vakuru vechikoro vachitaurira vabereki mamiriro akaita zvino pachikoro apa ana yake haina kugadzikana.
Sevabereki tiri kushushikana zvikuru nekutyira utano hwevana vedu. Tinoona sezvinhu zvakanaka kuti vana vadzorerwe kumba nekuti isu sevabereki tinoona setisu takakodzera kuti tichengete vana vedu vanenge vachirwara. Kuti vane covid-19 vave muisolation vari kudzimba dzavo ndizvo zvandinoona sezvakanaka.
Chikoro chejohn tallack ndicho chakatanga kuve nevana vakabatwa nechirwere ichi munyika mose. Ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi.
Zvichakadaro mashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nechiuru zana kana kuti 2.1 million vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mashanu nezviviri zvine mazana mana nemakumi mapfumbamwe. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi matanhatu nemana nezviuru mazana matanhatu kana kuti 64.6 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezvitatu kana kuti 273,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarikawo mamiriyoni gumi nematatu ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 13.9 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi mana neimwe nezviuru mazana matanhatu kana kuti 41.6 million. Zvinonzi makanzura ese eguta rechitungwiza pamwe nevatori venhau vasungwa pamahofisi ekanzuru iyi. Makanzura ari pakati pemusangano. Mutori wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Makanzura gumi nemapfumbamwe ari mukanzuro yechitungwiza anonzi asungwa nhasi masikati ari pakati pemusangano wekuzeya mafambisirwo ebasa mukanzuro iyi. Zvinonzi mapurisa anga akapakatira zvombo asvika pamahofisi ekanzuro iyi ndokusunga makanzura aya asina kuvapa chikonzero. Mumwe wemakanzura aya vatuma ifungai magazire avanomira ward 16 muchitongweza makare vaudza studio 7 vari kukamba yemapurisa ya St Mary's kuchitongweza kuti havasi kuziva chikonzero chaita kuti vasungwe
tanguya tikatorwa tiri mufu kanso hatikuziva kuti tatorerwe chii saka tangomirira kuhauti zvakamira sei
pasungwa makanzura aya panga paine vatori venhau vashanu vanoti Philemon Jambaya Audrey Galau Cleopatra Mapfumo Christine Shlengani na Elma Sekete Jambaya audza Studio 7 kuti iye nevamwe vake vanga vachiitawo basa ravo pavasungwa
Isusu watapwe na uta sungwa tiri pa chitungiza municipality apa tange tichikapa ya wano tifu council meeting tazunguona mapurisa chisunga ipapo wane gumba kumba mutagula na gawanda vya wajibu wangu ni mwesi ngaru makanzo chamber zunga mchitirwa musangano wefu council meeting apinde mjirori momu chiba taundu wapa St. Mary's police station
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatapi venhau, Remisa Zimbabwe, vatava nemoyo, vashora kusungwa kwaitwa vatori venhau ava vari pabasa.
Hurumende inofanirwa kuti ive inoratidza kuti inochengetedza bumbiro renyika. Nekuti vatapi venhau vanopiwa mukana kuti vaite basa ravo zvakasungunuka nebumbiro remutemo kuburikidzira nechisungo chechikamu che 61. Chinoti vatapi vose nao vakasununguka kuita basa zvisina vanovhiringa kana kumbunyikidza kusungwa kuvatapi venhau vanosanganisa vana Jambaya vari kuchitungisa vachiita basa ravo apo hurumende yasunga vabati vebasa vemukanzuro yechitungisa kunoratidza kuti taramba tichiona kuenderera kwekushayikwa kwekuremekedza mutemo munyika naizvozvo hurumende yezimbabwe inosungirwa zvikurusa kuti itore matanho anoratidza kuti inotarisa zvikurusa uyezve inosumudzira kubatwa kwemutemo vatapi venhau hadzisindururani kana nunzvatunzva vanobvumirwa kuita basa ravo vakasungunuka saizvozvo tinoti kusungwa kwevatapi venhau uku kwatipa kugunun'una zvikurusa uyezve tinoti hurumende inofarwa kuti ichibuda pachena ichitaura kuti matanho aichatora ndeapi ikapa kuenda mberi
pataenda pamhepo maganzura aya pamwe nevatori venhau ava vanga vave pakamba yeHarare Central kucommercial crimes unit asi rimwe remagweta evasungwa ava vajob scala vati vasungwa ava vanga vasati vapomerwa mhosva zviri pamutemo mutauriri wemapurisa vapounyati vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi vachiti vanga vasati vatambira mashoko akakwana nezvenyaya iyi zvichakadai vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rechitungiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vashora kusungwa kwemakanzura edhorobha ravo vachiti zvinodzosera nyaya yebuduriro kumashure
pari zvino isu sevagari hazvisi kutifadza kuti saka zviri kuda kuti hapasisina kana budiriro ichaitika muchitungiza nekuti vavanga vakagara kuti vagadzire vaongorore vakurukure vobuda nechinhu chimwe chete kuti todii kuti masuweji agadzirwe todii kuti vagari vaone mvura todii kuti vashandi vekanzuro ane 40 months vabhadharwa zvinhu zvinoshungurudza zvikuru
mukuru wespecial anti-corruption unit vatava nemupofu vaudza bepanhau reherald kuti vasungawo mukuru anoona nezvemari mukanzuro yeHarare vatendai kuenda vachisungirwa nyaya yeuori zvinonzi vakuenda vakasaina magwaro akaita kuti kanzuro yeHarare irasikirwe nemari inoita mamiriyoni masere emadhora ekuamerica iyo yakashandiswa munzendo kutengwa kwemotokari pamwe nekuenda kumazororo kwevamwe vakuru vakuru mukanzuru kubva muna 2014 kusvika muna 2015 zvichakadai mutungamiriri wesangano reHarare Residence Trust vaprecious chumba vati kunyange hazvo kurwisa uori chiri chinhu chakanaka kusungwa kuri kuitwa makanzura emdc mumaguta akawanda vamwe vari kuita zveuori vari muhurumende vasingasungwe kunoburitsa pachena kuti makanzura aya ave kungosungwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika
kusungwa kuri kuitwa makanselers emuguta reHarare nemakanselers ekuchitungisa nemamwewo makansela emamwe maguta maguta emumadhorobha zviri kubuditsa pachena kuti hondo yekurwisa hori munyika muno yakarerekera kune zvematongerwo enyika ngekuti kana tikatarisa huori huri kuitika huri kuratidza kuti huri kuwe huri kuinvolva munhu wose kubva kucentral government nekulocal government kwacho
vamwe vakasungwa munguva pfupi yadarika vanosanganisira vaimbova meya weHarare vaHebert Gomba meya wechitungwiza vaLove Moma iko meya weHarare pari zvino vaJacob Mafume avo vari muchizarira mabharani wekanzuro yeHarare vaHosea Chisango mukuru anoona nezvedzimba mukanzuro yeHarare vaEdmond Nekairo pamwe navaMatthew Marara avo vaimbovawo mukuru anoona nezvedzimba mukanzuro yeHarare ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Munyori mukuru mubazi rezveutano eyakomodo Jasper Chimedza vanoti rubatsiro kubva kunyika nemasangano anopa rubatsiro ruri kudzikira uye hurumende inofanira kukoshesa utano nekupa bazi ravo mari inokwana kutenga mishonga nemichina muzvipatara. Vachimedza vati nyika inogona kupinda mudambudziko guru kana masangano nenyika dzinopa rubatsiro dzikamira kutsigira Zimbabwe. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachizeya budget rebazi ravo regore rinouya nekomiti yeparamende inoona nezveutano vachimedza vati kunyange hazvo mari chinetsa utano hwakakosha uye hurumende inofanira kupa bazi ravo mari yakakwana. Vati bazi ravo raida zana nemabhiriyoni makumi anomwe nemaviri emadhora emunyika vakapiwa mabhiriyoni makumi mashanu nemana chete uye imwe mari yasara inotarisirwa kubva kumasangano nenyika dzinopa rubatsiro. Izvi ndizvo zvanzina vachimedza hazvina kunaka.
Sevatungamiriri isu Ministry of Finance neParliament tinofanira kuronga kuti chii chatingaite nekuti patinogara tichitaura nemasangano anotibatsira anotanga atibvunza kuti chii chamunacho.
Mushandi mukuru anoona nezvemari mubazi iri Maili Net Tennis vati pabudget rese re54 billion rakapiwa bazi ravo zvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana zvinoenda kumihoro izvo zvinosiya pasina mari yekushandisa muzvipatara.
Vashandi vachatora 62%, capital 17%, operations iri pa21%. Saka tatanga kudzokera kumakare kuye kwataibhadhara vashandi vasina zvavanenge vachiita nekuti panenge pasina zvekushandisa.
Vatiwo zvipatara zvakapiwa mari shoma pane yazvaida vakapa seminzaniso chipatara chesalim gabe central icho chaida mabhiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu zvemunyika kana kuti 2.4 billion asi chikapiwa mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nerimwe kana kuti $161 million chete. Sachigaro vekomiti iyi Dr Ruth Labode varatidza kusafara nenyaya yekuti bazi iri rakapiwa mari shomanana yekutenga mishonga sezvo hurumende ichitarisira kuti vemasangano akazvimirira nenyika dzinopa rubatsiro ndivo vanotenga mishonga yakawanda inoshandiswa munyika. Zimbabwe inowana rutsigiro rwemamiriyoni akawanda emadhora ekuamerica kubva kumasangano akaita seglobal fund, european union pamwe nenyika dzakaita seunited states. Gore rinouya Zimbabwe inotarisira kuwana mamiriyoni mazana mashanu emadhora ekuamerica kubva kunyika nemasangano aya. Komiti iyi ainawo kufara nenyaya yekuti zvipatara zvinoshaya mari yekushandisa asi mari dzinobhadharwa nevarwere dzave kusvika mamiriyoni zana nemaviri emadhora emuno isiri kushandiswa pasi pehealth services fund.
The health services fund
vachimedza vatiwa havasi kufara nenyaya iyi vachiti vanoda rubatsiro kubva kuparamende kuti vaone mari iyi kubva kubazi rezvemari nekukasika. Munyori anoona nezveutano mubato guru rinopikisa remdc alliance Dr. Henry Madzorera avo vaimbo vegurukota rezveutano vauza studio 7 kuti hazvina maturo kuti bazi rezvemari ribate mari dzinobhadharwa muzvipatara. Vati zvipatara zvinofanira kupuwa mvumo yekushandisa mari iyi, asi vatiwo kushandiswa kwemari iyi ngakuongororwe nekuti pane zvimwe zvipatara zvaishandisa mari iyi zvisina mwero. Dr. Madzorera vatiwo mari yapiwa kubazi reutano ishoma, uye izvi zvinoreva kuti vanhu vacharamba vachinetseka panyaya dzeutano.
Health Service Fund payakasetwa apo, yakasetwa apo ichinzi ibisire zvipatara kurana, haifaniri kutombozera yadzokera kutreasure. Vakapiwa permission yekushandisa mari idzodzo muzvipatara mavo. Basa retreasury nderekumonita kuona kuti havasi kuba mari here. Saka izvi zvavakuitwa naana muturi zvokutora mari vachiunganidza vachishandisa zvimwe zvinhu. Varwere vachishayiwa zvinhu zvokushandisa muzvipatara zvavasiwo vabhadhara mari, hazvina kururama. Health Service Fund ngaingogara yangoshandisa sezvayaiita.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeutano munyika, sezvo vashandi vanosanganisira vana chiremba nevakoti vasiri kufara nemari dzemuhoro yavanopiwa, uye muzvipatara musina zvikwanisiro. Kunyange nyika yakatarisana nedenda recovid-19 rarura pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vakasarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden vebato reDemocratic Party nhasi zvekare vari kutarisirwa kusumwa nevakuru vezvekudzivirirwa kwenyika nevasori nezvemamiriro akaita zvinhu kana kuti Daily Presidential Briefing unova munongedzo wekuti vakasarudzwa zviri pamutemo uye vari kutarisira kutora matomu musi wa20 ndira pavachatora mhiko. Asi mutungamiri wenyika vaDonald Trump avo vakakundwa navaBiden vari kuramba kutambira havo zvakabuda musarudzo vachienda kumatare. VaBiden vari kuenderera mberi nebasa vachisangana nevanhu vakasiyana-siyana kumuzinda wavo pari zvino uri kuDelaware. Nezuro vakaita musangano nevemabhizimusi madiki nevamwe vashandi avo vave kunetseka nekuda kwekupararira kwechirwere chekoronavhairasi chokanganisa mabasa avo. Asi vaTrump vakaudza vatori venhau kuti sarudzo dzakabirirwa uye vari kuenderera mberi nekupikisa zvakabuda musarudzo. Vakati vanhu vemuAmerica havachina chivimbo nesarudzo dzemunyika iyi. Nyaya dzavaTrump dzakawanda dziri kuraswa nematare edzimhosva dzichinzi hadzina humbo hwakakwana. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anopa rubatsiro pasi peUnited Nations atanga kuita gadziriro yekubatsira vanhu vemudunhu reTigray muEthiopia vasara vasina chekudya muhondo pakati pedunhu iri nehurumende yavo. Hondo iyi yave nemwedzi zvapawo kuti vanhu vakawanda vaende muhopoteri. Dunhu reTigray rinoti rinoda kuzvitonga kubva kuEthiopia. Bato rezaPF riri kuita sarudzo dzekutsvaga vachatungamira matunhu maduku kana kuti District Coordinating Committee nemugovera nesvondo, kunyanga hazvo sarudzo idzi dzichinzi dzakonzera kusawirirana mubato iri sezvo dzichinzi hadzisi kufambiswa zvakanaka, izvo zvinonzi zviri kuita kuti vamwe mubato iri vagunun'une. Sarudzo idzi dzichaitwa matunhu masere enyika sezvo mamwe matunhu maviri anoti Harare neUlawayo akatoita sarudzo idzi kutanga kwegore rino. Munguva yakaitwa sarudzo dzekutsvaga vachakwikwidza kana kuti maprimary elections, nhengo dzebato iri dzakarwisana mumatunhu akawanda mushure mekunge paita zvipomerwa zvekuti vamwe vaitenga mavhoti uye vamwe vaitarisirwa kukwikwidza vachirambidzwa mushure mekupomerwa mhosva dzakasiyana-siyana dzinosanganisira yekuti vaidyidzana nechikwata cheG14. Semuenzaniso, mudunhu remashanaland east vamwe vakarambidzwa kukwikwidza vanosanganisira vaimbovemumiriri wegoromonzi west muparamende amai Beatrice Nyamupinga pamwe navalawrence Katsiru. Vamwe vanhu vakakundikana kwinge vachizopinda musa rudzo dziri kuitwa mukupera kwesvondo. Mudunhu reKwekwe pakave nekurwisana kunotyisa mushure mekunge dzimwe nhengo dzapomera utungamiri waiona nezvekuitwa kwesarudzo dzemapuraimari mhosva yekudyara vanhu vavasina kusarudza. Sarudzo idzi dziri kuuyawo panguva yehurumende yakazivisa kuti uwandu hwevanhu vanobvumizwa kuungana waderedzwa kusvika pazana senzira yekuderedza kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Nengo yevechidiki mubato reZANU PF vaAlex Gakanje avanoti sarudzo idzi dzakakosha zvikuru mukusimbisa musangano weZANU PF. Uyewo Tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu avanotiwo sarudzo idzi hadzina zvadzinobatsira kunyika. Tatanga nekubvunza vaGakanje kuti vanoona sei nezvesarudzo dziri kuuya idzi.
Thank you so much, Mukoma. Sarudzo semapirwo akaita madheti nevakuru zvinora zvatirikuenderera mberi musi wemugovera nemusi wesvondo. MaDCC ari kuitirwa kuwedzera kusimbisa musangano sezvo muchiziva kuti musangano weZANU PF musangano wevanhu, musangano unoda kuti vanhu vagare vari pedyo nawo vachikwanisa kunzwa mashoko eurongwa hwese huri kuitwa nehurumende, urongwa hwese huri kuitwa nemusangano. ZANU PF haidi kuti vanhu vashaye mutungamiri wekusvikira nematambudziko kana wekusvikira nemibvunzo. Saka kugadzirwa kwemutungamiri hwematunhu kunodzikisa utungamiri hweZANU PF kuti huende panonzi pachirongo pagrassroots. Saka isarudzo dzichaitwa zvekuti kune vari kugunun'unaiwa musarudzo dzese dzinoitwa hakushayikwe kugunun'una ndoo zvinoita internal democracy, asi handioni zvichitadzisa sarudzo kuenderera mberi.
VaMaguhu, munoti neurongwa hweZANU PF huri kuitwa hwekusarudza utungamiri uhu pamwe chete nemashoko ataurwa navaGakanje?
Kuti vari kugadzira mastructures anga akambomiswa panguva yavamugabe achinzi ari kukonzera nyonga nyonga. Saka ini ndinenge ndichitarisa zvangu zvikuru sei kuti zvinobatsirei kunyika. Pari zvinoizvi chandingataure ndechekuti zvematongerwo enyika muZimbabwe zvakundikana muchirungu tingati politics is failed muZimbabwe, pakuti tiri kuramba tiri nyika inoita sekunge iri pahondo watiri kurwisana naye wachihasi kunatsa kuonetika, hakuna chiri kubudirira. Saka with or without ZANU PF mumacommunities imomo hapana kuri kuenda nyika, iri kuramba ichingomonerera ichirumwa nemasunzu yakasungirirwa pamuti.
VaGakanje,
dambudziko rato rotanga Mukoma. Tiri kutaura pamusoro pemaDCC elections aroda kuitwa neZANU PF. Ndokunga ndo musoro wenyaya watinawo panapa. Zvinhu zvakutaurwa navaMaguhu izvi zvazvamuvega. Ndati inini internal democracy muchirungu zviri kuitwa izvi zvine chekuita nemusangano weZANU PF 1. Chechipiri, ZANU PF sebato riri kutonga nekutungamirira nyika yeZimbabwe rinoda kugara riine tachi kana kuti richibatana nevanhu vakarisarudza kuriisa mupawa. Saka maDCC izadziso yekumbiro remutemo weZANU PF zvichiitirwa kusimbisa grawundi reZANU PF, zvichiitirwa kuti mashoko emusangano weZANU PF, mashoko ezvinoitwa nehurumende asvike kuvanhu zvisina tsete, vanhu varegese kudhurirwa nekutsvaka ruzivo pamusoro pemusangano weZANU PF.
VaMaguhu, tiri kunzwa vaGakanje vari kusimbisa nyaya yeutongo hwejekerere mubato ravo, asi tiri kuona pane vari kunyunyuta. Mungaona izvi zvichiita here kuti sarudzo idzi dzinge dzichizonzi hadzina kuchena?
Hadzagara hapana kuchena kuripo musarudzo dzinoitwa neZANU PF. Vanotaura vachiti charity begins at home. Zvatinoona at the national level zvinobva muZANU PF nekuti ndo bato riri kutonga. Institutions akaita sana Zimbabwe Electoral Commission, ma-institution anekwa set up nehurumende yeZANU PF. So uhwohwo hwatinoona at the national level hunotangira muZANU, mudzi yacho ndo mainomira. Zvatinozoona vamuti wakura munyika waane mabhazi, asi mudzi yacho chaiyo pane dambudziko guru renyika inoyi. Mafungiro eZANU PF, maonero eZANU PF nekuti ZANU ndeyeropa, vanhu vanenge vachitya kuti vakakrosa pati yanhingi vake pamuperera.
Ngatitaurei zvinhu zvine umbo, ropa rateuka kuti kana ZANU PF ichinzi ndeyeropa, chinonzi ndecheropa yenyika inoyi. Why? Because kuuya kwakaita independence, rusununguko rweZimbabwe rwakauya nenzira yekuti kune vakaifira, ndo panotorwa ndeyeropa. Ende vakafira nyika inoyi vakange vachirwa vachibva kubatireza mazana nemazipura ndozva yechinzi ndeeropa kunzi ndeeropa hazvina kuti inouraya vanhu zvinoreva kuti iyo yacho yakazvarwa ichibva muropa ndosaka pafleki paine redza
vamaguhu tiri kuona mutemo wecovid-19 uri kurambidza kuungana kwevanhu vanodarika 100 munotarisira chii pakuungana kune kusha vanhu vachivhota
mutemo uyu tese tinozviziva kuti vanga uchishandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu wecivil society veopposition asi vanga usiri kubata vanhu vezanupf
vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu manzwawo zvakare kubva kunhengo yevechidiki vebato rezanupf alex gakanje vaviri ava vanga vari parunhare muharare nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare bvunzo dzegrade 7 dzotanga kunyorwa nhasi vamwe vana vachinyora voga sezvo vakabatwa nechirwere checovid-19 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana ini ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri